Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kukadzi 19 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuri kunzi vaenderera mberi zvichareva izvo kuti pane masangano akavharwa.
Mutungamiri wenyika vaemasoro Mnangagwa voramba kutambira kurudziro yeUnited Nations yekuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga.
Iki chakamangira mapurisa kuti nekuti tine mvumo hapana chatikuita chikurita mutemo chekuzoenderera mberi nerandi yedu saka randi iyoyo yatoenderera mberi yatoitwa ichitungamirirwa naHonorable Enoch Chibaya
mapurisa anga akapakatira zvombo opomerwa mhosva yekuda kutyisidzira vanhu vange vari pamusangano weTriple C kugweru munhau dzemitambo tiri kutarisa nezvemutambo wetsiva Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi kuchiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC
mashoko arotaurwa nehurumende maererano nebhiri
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa varamba kutambira kurudziro yeUnited Nations yekuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vaMnangagwa vati mutemo uyu wakakosha nekuti vemasangano akazvimirira oga vange voshandiswa nevekunze kuda kupidigura hurumende yavo. Vativo masangano akazvimirira oga ari munyika akawandisa bazi rinoona nezvekodzero dzevanhu muUnited Nations svondo rapera rakakurudzira vaMnangagwa kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri iri richiti harifambirane nenyika dzine utongo hwejekerere uye rinombunyikidza kodzero dzevanhu Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Human Rights and Dual Forum by Wilbert Mandinde.
Mashoko arotaurwa nehurumende maererano nebhiri reprivate voluntary organizations amendment bill. Anoika kukatyamadza katinosangana nako. Bhiri iro richiendeswa pamberi pedare reparlament. Pakapihwa zvikonzero. Chikuru chiri chekuti vaiti tiri kuda kuti tive nyika iri compliant nemitemo wefinancial action task force. Asi zvinozonzwa pozobuda nyaya yekunzi yowe vanhu vemasangano akazvimirira ega vaakuita zvematongerwo enyika. Vari kuita zvino nezvino nei taona zvakare tsanangudzo dzapiwa bepanhau ranhasi reSunday Mail mutungamiri wenyika achiti vematongerwo emasangano akazvimirira ega vari kurasika gwara pane zvimwe zvavataura zvakawanda chokwadi tagara tinochiziva
ndechekuti kudii mungatsanangura
ndechekuti vemasangano akazvimirira ega vanoshanda munzira dzakasiyana vanoshanda humanitarian assistance hurumende irikufara kushanda neivavo vanoshanda in human rights and governance issues ikoko ndiko kwaita nyaya nokuti hurumende haidi kunzi pane chayatadza nokudaro tiri kuona kuti bhiri iri riri kuuya maringe nekuedza kunyararidza avo vanenge vachikomenda nezvekubatwa kwekodzero dzevanhu munyika It has nothing to do nenyaya yepolitics iri kutaurwa kana zvimwe zviri kutaurwa rasorona gudo
Nyika ingasanganawo nematambudziko akaita sei kuri kuti vaMnangagwa varamba vakatsika madziro vachisaina sezvavataura kuti vachaita.
Kuri kunzi vaenderera mberi zvichareva izvo kuti pane masangano akavharwa. Mutungamiri wehurumende vati vano vachinja havana chekutya pane vashoma vari kunzi vanofanira kuti vatye ivo vari kuziva vavari kuda kuti vavhare asi chokwadi chiripo ndechekuti Zimbabwe inyika inogara ichizviti inorespecta rule of law and nokudaro handione seunge nyika inofanira kuti ibvunduke kana kukahadzika kana yotariswa nevekunze ichinzi hamusi kutevera gwara remutemo yeinternational human rights Zimbabwe imemba yeUnited Nations mazveja urabatwa eUnited Nations akatotaura kare kuti mutemo uyu hauna kumira zvakanaka Commonwealth yakauya kuzoita assessment manje manje kuti nyika ingadzorwe here mucommonwealth and this is going to be one of the considerations dzichashandiswa zvakare so nokudaro tinogona kuramba senyika tichizvivharira kunze tichizviita vanhu vakashata nenyaya yemutemo inenge yaongororwawo nenyanzvi ichinzi haina kumira zvakanaka
vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunare muHarare mapurisa anga akapakatira zvombo uye aine motokari dzangadzine mvura inovava inoshandiswa kana vanhu vachiratidzira anonzi afumobata jongwe muromo kuenda kunandare yemukoba stadium kugweru uko kwange kuine musangano weTCCC musangano uyu wange warongwa nemumiriri wemukoba vari murongo wemabasa mubato reTCCC vaAmos Chibaya mapurisa ange aine nguva achirambidza bato iri kuita misangano yaro mutauriro wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vachiti bato iri hasi kutevedzera mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA asi bato iri ranga richiti zviri kutaurwa nemapurisa ndezvemugodzi matsuro mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weTCCC muzvare Fadzai Mahere
Misangano wekugweru wavirwa nedambudziko rekuti mapurisa veriot vasvika munzvimbo yemukoba kwankuchiitwa rally iyi vane matanks vane mazirori vane mbhoma vachityityidzira vanhu asi isusu seTCCC chapisha musande chekuti isusu takanokumbira mvumo kumapurisa sezvo tarwa pamutemo wemopa tikapiwa mvumo iwowo saka isusu pachiri taitaita zvose zvinodikanwa nemutemo isusu tatsanangurira mapurisa kuti nokuti tine mvumo hapana chatiri kuita chisiri pamutemo tiri kuzoenderera mberi nerari yedu saka randi iyoyo yatoenderera mberi yatoitwa ichitungamirirwa naHonorable Amos Chibaya
asi pane zvikonzero here zvapiwa nemapurisa kuti sei auya akawanda kudaro dzimwe nguva kana muchida kuita musangano vachiti mapurisa apa
hatina chikonzero chatapiwa nemapurisa asi chatinoziva ndechekuti zanoteva ikufara nekuunganidza kwatiri kuita vanhu tinoziva zvavakambotera Honorable Chibaya kubudiriro last week pavakaenda kuchivi futi vakanovatera tikutoona kuti zanopf nehondo neTCCC navachibaya vari kukatyamadzwa kuti sei tiri kuunganidza vanhu sei TCCC yakatorerwa mari yakatorerwa headquarters yakarikolerwa maMP sei yakwanisa kusimuka zvakadai uye zanopf iri kuziya kuti iri kuzokundwa pamaelections ari kuuya ndosaka tikona vamangazwa vachikanganisa basa revet padelimitation report ndosaka tikona vamangazwa vachisimudza nyaya dzemhirizhonga takaona chose zvakaitika kumberi nguva zviri kuitwa kwazutu zvakaitika kukwamurehwa zvose izvo zvinoratidza zanupf iri kutya
asi vezanupf nevakuru vemapurisa vari kutiwo kabato renyu dzimwe nguva harinyatso teedzere mutemo wemopa pakukumbira kuti muite musangano uye richitiwo dzimwe nguva panomboitika mhirizhonga
uku kunyepa nokuti tsamba yatinoisa kumapurisa itsamba yakafanana itsamba inobva patemplate template iyo yakagadzirwa nemabhita edu
mutauriri webato reTCCC muzvare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare asi bato reZANUPF rinogara haro richiudza Studio 7 kuti harinei nezvinoitwa nemapurisa Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kushanya kuTurkey nhasi uko kwakadenge nyika nyika nemusi wemuvhuro zvasiya vanhu zviuru makumi mana nematanhatu kana kuti 46,000 vafa munyika iyi pamwe nemunyika yeSyria. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vakasara vasina pekugara. VaBlinken vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wenyika yeTurkey vaTayyip Erdogan. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Ukraine inoti nemusi wechitatu yakapfuura zvibharuma kana kuti spy balloons zvitanhatu muguta guru renyika iyi reKyiv. Zvinofungidzirwa kuti zvakatumirwa zvichida kusora nenyika yeRussia iyo iri kurwisa Ukraine. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinotiwo imwe nyika Moldova yakamboitawo dambudziko rechibharumu chakadai zvakapa kuti imbomisa ndege kubhururuka nemusi wa14 kukadzi.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
Chidhakwa, ndini mukuru wechidiki bato removement for democratic change MDC rinotsanirwa naonarable Douglas Togasemanzoro.
Vachidhakwa, mungatiudza kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita tatarisana nesarudzo kubva zvamasarudzwa pakongresi yenyu ichangopera kuitwa?
Tinotenda. Takaita musangano wedu wekutanga after tasarudzwa. Takaita musangano wedu musi wemugota wapfuura uyu emanagement committee. Nemusangano iyoyoyo zvekare ndechekutanga tatobvumirwa nebumbiro remutemo kuita nekushuwa kuti tasarudza vatungamiri venational executive vechidiki. Saka takaita maappointments edu emanational executive members tichibva tabuda zvekare nehwaro redu nehwaro hwekuti tichida kubva papi tichienda papi tochidiki. So chekutanga takati isusu tinofanira kuita maprogramu ekuchedza vanhu vechidiki kuti vajoine musangano wedu tichimobhilaiza zvekare vanhu kuti varegiste kuvhota nemaprogramu mazhinji atatakadatana nawo iwaya. Chimwe zvekare takabata nachi chekuti tinofanira kutenderera Zimbabwe yose tichiona kuti masoja edu mauto edu ari ichagere nekuti zinoita kuti vanhu vahwine sarudzo ndonge mune mastructures edu ari pagiraund aringaita basa.
Urongwa hwekuenda kumatunhu ose hwamuri kutaura uhu hunotanga rini chaizvo?
Urongwa uyu hwakatotanga nezuro hwekuita urongwa uhu huchakabatana neonzi organizing committee yemusangano inochaiwa naorganizing secretary vedu anonzinovilegechaitikwa inenge yakasanganisira vamwe vechidiki yakasanganisira vamwe nemadzimai. Saka takatanga hwaro uyu nezuro takaenda kumuharare tichibva kuepoti nezuro tichibva kuepoti takaenda kuwadzana takaenda kunemwe kuwadzana zvekare tikaenda mudzora seko. Nhasi ndotaura tiri mubhenora tanatiri mutanenjo tangatiri kunana haishuzi ikoko tichiona sakazi edu tichindwa hwaro tichiva pahwaro hwatinawo hwekuti hatishuwa kuti isusu basa riri kukambena for election ariko mbomeri watani wakatoka wakatanga nezuro nhasi waendera seri zvekare totaakuda muharare tikananga kudana matebeleleni nabulawayo tichipindira nyika yese tichandishuwa kuti tamobhilaiza vanhu vedu tavaita tavakutaendaivagadzirire.
Asi hamusi kumbosanganawo here nematambudziko mukutsvaga rutsigiro umu zvakafanana nekuvhiringidzwa?
Ndingangoti muchidimbu takasangana nedambudziko rimwe chete kuepoti nezuro hatina hedu kuvhiringidzwa nemapurisa hatina kuvhiringidzwa neseti wangu uri kuvhiringidzana pakati pedu pemapato zvinyu yatanga takabhuka tisende musangano wekuva nezuro vanonzi pastube kuepoti takasvika paine vakomana vechitipufi vachitiwo zvekare aiwa ivo vakatobhukawo vane programu takatozotizira tatoendesana kumapurisa tatiiana kukanzuru nekuti panzvimbo iyoyoyo izvenyu yevatubhe inzimbo ye MDC ya teka alokesa nekanto kuti inge iyo nzimbo yedu so wakone tibuti yo wabuda wa situ aywa isu sakato buka wako polisi situ ye nzimbo saka ndio clash but at nazi ndio clash but ndio kufoka na kwa saka ita ne ya nakuma na ilawo ni zero saka at nazi kuhu kubudiza kutite mtana hudi papo
imiwa osevechi diki le bato re MDC muruku ona se kuneta na gurukiti kambato mutakaona wa mzuri wa chinzi wa zingwa vamwe wakaita savana marara nevamwe vari kuti havasi kuwirirana nesarudzo dzakaitwa pacongress
nditenda aiwa izvo hazvika hazvikakamadzizvo handi zvichazvi mubato reMDC nekuti isusu tiredza mutemo tiri bato rine mutemo wekuti muone mukuru wega uri mutungamiriri wega ndiwe president wega ndipozeni akatese musangano unofanira kungotevera zviri mutemo saka kana vamudzuri kana marara hatina kuti vadzinga impact vakazvidzinga vega nekuti dunderoro redu remutemo riri clear hatingati kupaifoaiere so iwewe ukatora musangano ukaenza kumatare wazvidzinga wega nekuti tisis not bato dunderoro remutemo riri kuti kana usingati vabridge vanoone zvimudzo zvako pane inonzi bridge and procedure tineko kusangano medu
aiwa tinokutendai zvikuru vachidhakwa nekupinda muchirongwa chedu chanhasi avo vanga vari sachigaro wevechidiki mubato reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora vaJames Chidhakwa vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu zvakare sondo rinouya apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nau dzezvitendero kana kuti religious forum chatinopiwa natanonoka wande.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
makadi niko vatereri ini ndini tanonoka wande ndichiti yasvika nguva yechirongwa chedu chezvechitendero. Tine mubvunzo wabva kune vamwe amai.
Ndakandichikumbira kuti mutibvunzirevo kuna Reverend Simango zvinoreva mufananidzo wamashawi nezviyo uri pana Mateo 13 kubva paverses 24 kusvika pa30. Tinonzwa kuti mukushi wakaenda kunokusha mbeu yake yakanaka asi kwavamangwana varanda vake vakati voenda kumunda vakawana mavana mashawi vakatobvunza mambo wavo kuti kwei zvatinokuzivai muchikusha mbeu yakanaka. Kumashawi abvepi kunonzi mambo akati unondivenga ndiye waita izvozvo saka vakati munoda here tiadzure iye akati aiwa nokuti kana mukaadzura mungazodzura nezviyo saka regai zvikure zviri zviviri zvichaonekwa pakukohwa saka ini mubvunzo wangu uri kuti kana muri muchechi munhu ukaona munhu achiita zvakaipa haufaniri here kumuudza haufaniri here kutsiura munhu wakaipa nokuti tinoona nyange uchidudzigwa paverse 36 ini zvakangosara ndiine question mark kuti handina kunzwisisa ndopanda ndichida kuti ndiende nemufundisi vandibatsiravo ipapo kuti ndinzwisise kuti zvinorevei.
Manheru akanaka Reverend Simango.
Manheru ibaba hwande nevateereri vedu vestudio 7.
Manzwa mubvunzo batsiraiwo muteereri wedu.
Pana Mateo chapter 13 chapter yose zvayo ichapter inotsanangura pamusoro peumambo hwokudenga. Saka pano pabvunzwa namai vedu Jesu anopa mufananidzo pamusoro pamashawi nezviyo anotsanangura achiti iye ushe hwokudenga hwakafanana nomukushi wakaenda kundokusha mbeu yakanaka mumunda make. Saka panapa totoona kutoti uyu ndimwari kana kuti mwanakomana wamwari achikusha mbeu yakanaka mumunda make. Paverse 25 panoti asi vanhu vavete muvengi wake akauya akakusha mashawi mhosva iri pakuvata kwavanhu. Jesu paakatanga chechi yake wakaitanga zvakanaka akasiya mabasa okuti basa riitwe muvanhu. Vanhu ndivo vakakotsira vakavata pavakavata muvengi ndokubva atora mukana wokuvata kwavanhu akakushawo mukati membeu yakanaka mashawi. Saka zvino vadzidzi vakati zvingava nani tidzure mashawi asi Jesu akati aiwa regai zvikurirane mashawi nezviyo
kuti mashawi nezviyo zviregerwe zvichikura zvose. Jesu airevei apa Reverend Simango?
Zvinoreva izvo kuti chechi unove ndihwo umambo hwamwari ine vanhu vakanaka navanhu vakaipa. Hazvigoni kuti vanhu vakaipa vashaikwe mukereke. Hakuna kereke yakakwana kana kuti iri perfect. Nokuti mune mashawi, mune zviyo. Saka Jesu unotiregai zvikurirane.
Amai ava vabvunzawo pamusoro pekutsiurana. Vachida kuziva kuti kutsiurana mukereke kwakanaka here.
Kutsiura hakusi kubvisa. Kutsiura kubatsira, kutsiura kwakanaka. Chinonetsa chete ndechekuti munhu anofanirwa kuzviona iye pachake kuti ari muumambo hwaMwari, harisi shawi.
Sei Jesu akashandisa mufananidzo wemashawi? Shawi rakamboita seiko?
Shawi rakafanana nezviyo. Shawi rinoita zvinoita zviyo, asi harina zvibereko. Zviyo zvine zvibereko, asi shawi harina. Saka pakunamata Mwari, munhu anofanirwa kuva nezvibereko zvinoratidza kuti wava mwana waMwari. Kana usina zvibereko zvakafanira kutendeuka, kuita zvakanaka, kuva nerudo, usina zvibereko izvozvo, nokuregerera. Ngwarira pachako kuti uri shawi here kana kuti uri zviyo.
Chii chinofanirwa kubatwa nemutendi apa naye mufundisi Simango?
Zvinoreva izvo kuti munhu mumwe nomumwe ngaatsvage paamire pakunamata Mwari. Nokuti zviripo zvokuti ungangova unoenda kuchechi zuva nezuva, asi usina kutendeuka, usina mabasa akanaka anoratidza kuti uri mwana waMwari. Saka vese vanobatsirwa, vanotsiurwa, vanenge vachibatsirwa kuti vaite zvakanaka.
Mufananidzo wemashavi uyu unokosha zvakadini?
Mufananidzo uyu unokosha zvikuru pachechi yanhasi. Mukawana mumachechi hamushayi kuvanhu vamunoona kuti ava havaiti zvakanaka, ava vanoita zvakanaka. Saka nokudaro haungati vanhu nokuda kuti washaisha kana kuti wakanganisa chibuda muchechi, haungadzingi munhu. Unotoregera zvakadaro kuitira kuti iye Kristu pazuva rokutongwa, shoko rinoti uchatuma vatumwa vake achipatsanura mashawi nezviyo. Asi zviri kumunhu mumwe nomumwe kuti azvigadzirire upenyu hwake, kuti ndiri muumambo hwaMwari here, ndiri muushe hwaMwari here, ndinoita zvakanaka here. Kana ukaona kuti pane zvakaipa zvaunoita, tendeuka pamabasa erima kuitira kuti uve zviyo zvinopinda mudura, kwete mashawi anozounganidzwa opiswa mumoto. Mufananidzo unokosha zvikuru.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikurusa netsananguro yamatipa iyi.
Tinotenda zvikuru, baba Hwande.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu panhamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndiri Tanono Kawande ndichikutarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, vanoronga mitambo yetsiva vane mukurumbira munyika vaStanley Maumau vanoti kumiswa kuve nhengo yeCommonwealth nekuzobuda kweZimbabwe mugungano iri kwakauraya mutambo wetsiva munyika zvakanyanya. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
VaMaumau avo vari kupemberera kusvitsa makore 60 nemapfumbamwe, 40 acho vachiita zvetsiva, vanotsanangura kuti kubuda muCommonwealth kwakadzosera sei kumashure mutambo uyu.
Ende takashungurudzika kwemakore akawanda apatatisiri muCommonwealth. Unoziva muboxing redu rakadzikira chaizvo, zvakativhiringa chaizvo.
Vanoti izvi hazvina kukanganisa vatambi munyaya dzemari chete, asi mukukura kwavo mutsiva pasi rese.
Nokuti tata kungorwa mumaneighboring countries chete, ende tichingoshandiswa, ingoshandiswa riri. Nekuti munhu vanhu vanga vakuda kurarama, maboxers anga kuda kurarama, it was nzara now. 90% of our boxers vairwa kunze kwenyika, muno munana Zambia, nana Namibia, nekusouth Africa, nekumalawi.
Zimbabwe yakabuda muCommonwealth muna 2003 mushure mekutarisana nekumiswa senhengo muna 2002 hurumende yeZANU-PF ichikomerwa mhosva yekutonga nedemo. Vachitaura nezvedanho iri, vaMaumau vati havaone tsiva ichibudirira sekare kana nyika isina kudzokera mugungano reCommonwealth Boxing Council.
Tikadzokera muCommonwealth kana tsivawo kuti inobva yadzokera kuCommonwealth and ndokuvimbisai kuti kana tikadzokera muCommonwealth Commonwealth Boxing Council maboxers edu achaonekera zvakanyanya and tsiva yedu definitely inoramba ichikwira mudenga.
Vamaumau avo vanoronga gungano retsiva gore rega rega uyezve vaive manager vevatambi Trust Ndovu, Spencer Matsanangura, Farai Masa, Farai Mugoni, Mishe Kondwani, Noktula Chabangu, na Zenika Afonso, vanoti, vave kuneta, nekuramba vachiburitsa mari, varivega. Zvichakadai, vama umao vanoti, vane chivi imbo chekuti tsiva, ichasimuka uyeze, vanenge varipo pachaitika.
Ndichiri mumboxing, ndichiri mumboxing. Hongu ndakura, but ayo, ndichiri kuzvinzwa chaizvo. Ndomuvimbisa kuti boxing richatutuma chete. Nenga ndiripo perinotutuma ipapo. Ndichitokuchidzira moto wacho.
WBC yakapa vamaumao menduru nebasa guru revakaitira tsiva kunyange ivo vachiti havo hapana mari yavaita mumutambo uyu.
Pese panoita tsiva hakuna munhu anobhadharirwa kupinda asi totobhadhara maboxers acho tobhadhara zvese zvese soka vanhu vanofunga kuti kana tichiita tsiva paya paya tiita mutambo yetsiva maumao anenge achitowana mari hapana chinomora zvachose ini ndini ndinotomorwa every time patinoita chinyaya dzetsiva.
Moshure mekupiwa remekedzo rwepamusoro neve WBC vamaumau vakamirira kunzwa kuti Zimbabwe senyika ichavaitirei nezvavanoti vakaitira tsiva pamwe nenyika. Mukona kwavo vanotiwo Zimbabwe haisati yanyatsowana menduru yepamusoro-soro yetsiva sezvo pasina mutambe munhoro ndemutambo uyu akakwanisa kukunda makwikwi epamusoro anoti World Boxing Council, International Boxing Federation, World Boxing Association, ne World Boxing Organization. Parizvino, vane menduru, vari makwikwi ari pasi, vakaita saCharles Manyuchi, ane reWorld Boxing Federation, ne Global Boxing Union. Kumadzimai, ari kushura mare, ndiye kuda kwashe Tekmo Chiwandire, ane bande re Interim World Boxing Council Super Bantamweight. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Vatereri kune vari kutevera zviri kuitika ku English Premier Soccer League. Nasi Manchester United yarova iyo Leicester 3-0 mutambo we English Premier Soccer League. Pane mumwe mutambo uri kutambwa iko zvino Tottenham 0 West Ham 0. Mutambo uyu pari zvino uri pa half time. Sezo nguwa edu ya pera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varamba kutambira kurudziro yeUnited Nations yekuti vasaise runyoro rwavo pabviri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Bill. Mapurisa ange akapakatira zvombo opomerwa mhosva yekuda kutyisidzira vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change avo vanga vachiita musangano kuMkoba Stadium kuGweru nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Vateereri, tinoda kukuzivisai kuti kana muchida kutumira tsamba mbozha munokwanisa kudzitumira kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo zvakare kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Uye tinokukurudzirawo kuti muende paFacebook page pedu modzvinya pakanzi like kuti mukwanise kunzwa nhau mazuva ose uye dzimwe dzinenge dzichiri kupisa. Endai pa voashona.com paFacebook. Aiwa, taba, tashuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi. Anoko ni kaini mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Ndokusia mina ntunga milinkomo, munaudze, isindebele.